mukaka womweya, mukaka womweya. Ndisati ndapinda muchidzidzo chanhasi, ndinoda kuti ndimboti dzokerei ndikuyeuchidze zvandaitaura muchirongwa chakapfuura. Muchirongwa chakapfuura taitarisa zvikuru sei nhaka yakachengeterwa vakasarudzwa kana kuti vakasanangurwa. Ndakati ini pane mhando mbiri dzevanhu vari panyika pano. Kune vanhu vakasarudzwa naMwari, vakatenda muna Mwari, vakabvuma kushoko raMwari, vakadaira pakudana kwaMwari, vakati hongu tiri pano tenzi titumei, hongu tiri pano tenzi tinobvuma zvinoreva rufu rwaJesu Kristu pamuchinjikwa, tinobvuma kuti tiri vatadzi, tinobvuma kuti takakupandukirai, tinobvuma kuti takagara ngozi yezvakaitwa nababa naamai vedu Adamu naEvha. Asi hatisi kuda kuti tigutsikane naizvozvo, hatisi kuda kuti nyaya iyi itangire nekuperera ipapo. Tinodawo kubvuma basa rakaitwa naAdhamu wechipiri, basa rakaitwa naJesu Kristu pamuchinjikwa, basa rakaitwa neshumba yerudzi rwaJudha, basa rakaitwa nemwanakomana waMwari, basa rakaitwa negwayana raMwari, nechingwa chakaburuka kubva kudenga chinopanyika upenyu. Basa iroro rakaitwa iroro tinorigamuchira muupenyu hwedu. Kune chikwata chevanhu vakabvuma basa iroro. Muteereri, wakabvuma here basa rakaitwa naJesu pamuchinjikwa? Wakabvuma here kufirwa kwaukaitwa naJesu pamuchinjikwa? Wakabvuma here kutambudzikirwa kwaukaitwa naJesu pamuchinjikwa? Wakabvuma here kugomererwa kwaukaitwa naJesu Kristu pamuchinjikwa? Wakabvuma here paaidaidzira achiti zvapera? Wakabvuma here kuti chokwadi zvokutadza kwako zvakanga zvapera? Chokwadi zvokurasika kwako zvakanga zvapera? Chokwadi zvekutandazika kwako zvakanga zvapera? Kune chikwata chevamwe vakati hongu. Ndiri kuti ini muteereri, uri mumwe wevakati hongu here? Nekuti kana uri mumwe wevakati hongu, uri kurutivi rwevanhu vanodaidzwa kunzi vasanangurwa vaMwari. Uri kurutivi rwevanhu vanodaidzwa muBhaibheri kuti chechi. Vamwe vanoda kuiti kereke, vamwe vanoda kuiti svondo. Asi uri mumwe here weavo vakadanwa pamutauro wechiGiriki inonzi iyo ekklesia? Shoko rekuti ekklesia ishoko rechiGiriki rinoreva iro kuti avo vakadanwa vakabviswa pakati pevamwe. Uri mumwe here weavo vakadanwa akabviswa pakati pevamwe? Pakati pevamwe vananiko? Ndochikwata chechipirika. Pakati pevamwe vasina kubvuma, pakati pevamwe vasina kudanwa, pakati pevamwe vakaramba, pakati pevamwe vasina kuti hongu, pakati pevamwe vasina kudaira kubasa raJesu Kristu raakaita pamuchinjikwa, pakati pevamwe vasina kuti tenzi tiri pano nditumei, mukandituma handirambe, ndinomhanya sekatsuro. Varipo vasina kubvuma, varipo vasina kugamuchira, varipo vasina kudaira kukudana kwaMwari. Ndo mukati mavo munodanwa vamwe vachibvuma, vachidaira, vachiti hongu. Ivavo vanodanwa vachibvuma, vachiti hongu, ndo vakagadzirirwa nhaka, ndo vakachengeterwa nhaka, ndo vataitaura muchirongwa chakapfuura tichiti kune vamwe vakachengeterwa nhaka. Kune nguva iri kuuya uko, nguva inenge yakamira zvinhu zvakanaka, nguva yatinenge takagara zvakanaka, nguva yatinenge tiri mumufaro. Asi tisati tasvika ikoko muchirongwa chakapfuura, ndakati ini tinofanira kupfuura nemunguva inotsanangurwa neBhaibheri ichinzi inguva duku. Nguva duku iyi nguva yakaita sei? inguva yemiidzo, inguva yekuedzwa kwekutenda kwedu, inguva yekuti kutenda kwedu kunenge kuchiedzwa nemoto. Ndakataura inini kuti moto uri kutaurwa uyu hauzi wematanda, nekuti ndinoziva kuti kune vamwe vanoda kuita zvekutsika moto vachipinda nemoto. Mukaverenga kutestamende yekare munotonzwa Bhaibheri richitsiura kuti musatendere vanakomana venyu kupinda nemumoto. Asi zvandiri kutaura, ndiri kutaura moto uchimirira matambudziko, uchimirira kurwadza, uchimirira miedzo. Saka nguva yese semutendi, paunopinda munguva dzakaoma, paunopinda paya panonzi nevechidiki zvapresa, zvadzvanya, ukanzwa kuti iye zvino izvi zvandidzvanya muviri wese manje, ukanzwa kuti iye zvino izvi ndaakurwadziwa, ukanzwa zveya pekuti unenge wakunzwa kuda kuimba kuti dzimwe nguva mutoro wacho unorema, ukanzwa ipapo pazvinenge zvadaro, ziva kuti kana pasina chivi chaunenge waita, kana pasinawo kumwe kungokanganisawo kwaunenge waita, ziva kuti uri kupinda munguva yokuedzwa. Uri kupinda mukuedzwa kwokutenda kwako. Kuedzwa ikoko kana ukakunda kunofanira kuburitsa chinhu chinonzi mufaro. Ndakataura muchirongwa chakapfuura ndichitini, pane manzwi maviri anofambirana mushoko raMwari. Inzwi rekuti mufaro nenzwi rekuti kuedzwa. Zvinoita sokunge pasina chimwe hauwane chimwe. Pasina kuedzwa hauwane mufaro. Kuti uwane mufaro unofanira kuwana kuedzwa. Unofanira kukunda miedzo. Unofanira kuva mumwe wevaya vanotsanangurwa neBhaibheri vachinzi vakundi. Ndosaka muimbi akaimba akati, kana vakundi vopinda, ishe ndinoda kuva mumwe wavo kana vakundi vachinge vopinda. Nekuti kana vakundi vopindaka, vakundi vakundi vekukunda chiku, vakundi vakundi vekukunda miedzo, vanhu vanenge vakakunda miedzo, vanhu vakapinda nomumoto yemiedzo, vanhu vakapinda nemuwaniso zvichirema asi vakakunda, vanhu vakapinda nomumabasa zvichirema asi vakakunda, vanhu vakapinda nomuupenyu zvichirema asi vakakunda, vanhu vakapinda nomumatambudziko akasiyana siyana, kufirwa, kurwarirwa, kunetswa, kungotsamwirwa nevamwe vanhu, nekungoshushwa nezvimwe zvakasiyana siyana, vakapinda nomuzvine izvozvi zvichishupa, zvichirwadza, asi havana kukundikana, vakakunda. Miidzo haingori miidzo inorwadza chete. Rega ndikudze zvako muteereri. Pane imwe miidzo nyatsoteereresa inorwadza nokuda kukunakidza kwainoita. Pamwe wakuti zvinochidimura akutaura zvinhu zvisinganzwisisiki. Rega ndinyatsokutsanangurira. Pane pamwe pekuti unotarisa chinhu chaunonyatsozova kuti chinhu icho chinotapira. Chinhu icho chakanaka. Chinhu icho ndinochida. Nyama yangu inochida icho chinhu icho. Nyama yangu iri kuti mai weka nitora kani zvikuitire zvakanaka. Asi nekuda kwekuti unoziva shoko raMwari, uchasunga nyama yako. Zvinonzi namupostori Pauro, hanzi ndinorovedzera muviri wangu kuitira kuti ndikwanise kutora mubayiro wandinofanira kuwana kana ndichinge ndakunda. Saka miedzo haingori miedzo inorwadza chete. Imwe miedzo inonakidza, inotapira, inofadza, yekuti ukautarisa unoti maiwe zvangu chandakanamatira chiko. Danda ndisinganamati ndatogadzirisa zvangu zvinhu zviri apa izvi. Saka kune imwe miedzo inonakidza. Ndinoziva kuti vazhinji vanoyeredzwa nemiedzo iyoyo. Asi ukadzivirira kunakidzwa ikoko, kudzivirira kwaunenge uchiita ikoko kunorwadza. Hazvizi nyore uchitambudzika nemari, uchiti handina mari, woona mari yakati apo bi, asi uchiziva kuti haisi yako, hauna kodzero yekuitora. Wokunda mweya wekuda kuitora, zvinorwadza kukunda mweya wekuda kutora chisiri chako. Ndokurwadziwa kunenge kuchiita, asi kuchiita mukunakidzwa. Nokuti ukaitora, zvinenge zvichinakidza. Saka kana chitaura nyaya yemiedzo, hatisingotaura miedzo inouya vanhu vachirwadziwa, vanhu vachitambudzika, vanhu vachishaya kuti vodii, vachifirwa nezvimwe zvakadaro. Kune imwe miedzo inotofadza nyama yekuti unototi dai zvangu ndatozvifadza nokuda kwomuedzo uyu. Asi ndiri kuti ini kurwadziwa kunogona kuuya mukuramba kuwira mumuedzo wakaita saiwoyo. Muteereri, nhasi chidzidzo chatinacho chinobva muchitsauko chechipiri chetsamba yaapostori Petro yekutanga. Chidzidzo chacho ndachitumidza musoro weshoko yekuti mukaka womweya. Patichange tichifamba nechitsauko chacho ichochi, uchaona kuti nemhaka yei chidzidzo ichi ndachipa musoro weshoko iwoyu. Muchitsauko chechipiri nechechitatu pamwe chete nechitsauko chechina chetsamba yaapostori Petro yekutanga, uchaona kuti munyori Petro anenge achitaura pamusoro pekutambudzika kwevana vaMwari. Uye zvisiri izvozvo zvega, asi achataurawo pamusoro pekutambudzikawo kwaKristu Jesu. Uye muzvitsauko zvitatu izvozvi tichaona chinhu chinobuda mushure mekutambudzika, kana kuti chibereko chokutambudzika. Ufunge, kana munhu achitenderwa naMwari kutambudzika, haangangotambudzikiri pasina aiwa. Asi kuti pane zvinobuda mukutambudzika kwose kunosanganikwa nako nemwana waMwari. Chitsauko chechipiri chinenge chichidzidzisa pamusoro pekuti kutambudzika kunounza kuparadzana. Chitsauko chechitatu mutsamba yaapostori Petro yekutanga chinenge chichidzidzisa kuti kutambudzika kunounza kusangana kana ukama pakati pavatendi. Kana chiri chokwadi, tichazviona apo tichange tave kufamba nechitsauko chechitatu chetsamba yaapostori Petro yekutanga. Chitsauko chechina ndicho chinenge chichitidzidzisa kuti kutambudzika kunobereka kuteerera kuda kwaMwari. Zvino ndinoda kutanga nezvinonangana nechitsauko chechipiri, icho chandiri machiri nhasi uno. Muteereri, chirongwa ndachitumidzaini kuti mukaka womweya, mukaka womweya. Asi iko zvino ndinoda kumbotaura pamusoro pokutambudzika kunobereka kuparadzana. Kutambudzika kunobereka kuparadzana. Chandinoda kuti ugocherechedza hama yangu ndechekuti icho, dzimwe nguva ndichishandisa inzwi rekuti kuparadzana, ndinenge ndichitaura kuparadzana kwedu vanhu. Uye dzimwe nguva ndichange ndichishandisa inzwi racho iroro ndichitaura kuparadzana nezvakaipa. Pandima yekutanga neyechipiri, muchitsauko chechipiri chetsamba yaapostori Petro yekutanga, tsamba yaapostori Petro yekutanga, chitsauko 2, pandima 1 nendima 2, shoko roupenyu rinoti, naizvozvo rashai zvakaipa zvose, nokunyengera kwose, namano-mano negodo, nokuchera kwose, savacheche vachangoberekwa, pangai mukaka womweya usina kushatiswa kuti mukure nawo mugoponeswa. Unoona hama yangu, hatingagone kutarisira Mwari kuti vangotiitira zvinhu zvose. Mwari vane zvimwe zvinhu, ufunge, zvavanenge vachida kuti iwe neni tigozviitirawo tega pachedu. Chekutanga ndechekuti icho, pane zvimwe zvinhu izvo iwe neni tinenge tichifanirwa kurasha kana kuti kutsveta pasi. Mupostori Pauro achitaura mutsamba yake kuvaEfeso, anotaura achinga anopa muenzaniso kana kuti anoenzanisa nokutakura jasi, iro rinenge riri jasi rokusarurama kwose kunenge kuri mumunhu. Nyaya yacho huru chete ndeyekuti iyo munhu asiye zvakaipa. Pane zvimwe zvinhu munhu zvaanenge achifanirwa kusiya muupenyu hwake kana kuti kuzvitsveta pasi. Ndinoda kuti wozoverenga tsamba yaapostori Pauro kuvaEfeso chitsauko chechina pandima 22 nendima 25. Tsamba yaapostori Pauro kuvaEfeso chitsauko 4 pandima 22 nendima 25. Wozoverengazve tsamba yaapostori Pauro kuvaKorinde yekutanga chitsauko chechishanu pandima 7 nendima 8. Tsamba yaapostori Pauro yekutanga kuvaKorinde chitsauko 5 pandima 7 nendima 8. Mupostori Pauro achitanga mashoko ake, anotanga neshoko rekuti iro, naizvozvo rashai zvakaipa zvose, nokunyengera kwose, namano-mano. Kana ndichitaura mashoko iwaya, chii chaicho chandinenge ndichireva? Ufunge, uhu ndihwo humwe huipi? Kana tichitaura zvakaipa, tinenge tichitaura zvakaipa. Kana tichitaura unyengeri, tinenge tichitaura unyengeri. Shoko rataurwa naapostori Petro ratiiro rashai. Ufunga hama yangu, Mwari havadi havo chero napaduku zvapo kuti munhu anga achirarama upenyu hwakaipa kana kuti upenyu hune tsvina. Mwari anovenga chaizvo munhu anorarama upenyu hunonyengera. Anovenga chaizvo munhu ane godo namanomano uye nevanochera vamwe. Zvose izvozvi Mwari wokudenga vanoda kuti iwe neni tizvirashe. Mushure mechidzidzo chino, ndinokumbira kuti kana muchiteerera sechikwata, mugere pasi sechikwata chenyu, mumwe nemumwe agodudzira zvaanofunga kuti ndizvo zvinorehwa nemanzwi aya ataverenga. Mamwe mashoko anotaurwa naapostori Petro ndiwo anoti iwo savacheche vachangoberekwa chaivo, iwe neni tinofanirwa kupanga mukaka womweya. Mukaka wacho ndeweshoko raMwari. Ine hangu ndichidzidzira ndinoti mukaka weshoko raMwari kana kuti mukaka wemweya unoraramisa uye unochengeta munhu anoda kukura pamweya. Ufunge sezvinongoita mwana mucheche kuti anenge achinzwa kuda mukaka, ndizvo zvimwe chetezvo nemutendi. Mutendi anenge achifanirwa kunzwa kudokwairira shoko raMwari. Handizivi kuti kana ndichitaura pamusoro pekudokwairira shoko raMwari unonyatsonzwisisa zvandinenge ndichireva here, uye zvaunenge uchifanirwa kuita chaizvo. Ini ndinonyatsonzwisisa chaizvo kana ndichinge ndichitarisa upenyu hwemwana mucheche. Mwana wangu wekutanga paainge achiri mucheche aiti kana achinge aswera asina amai vake, kana azovaona mai vacho wainyatsoona chaizvo kuti chokwadi pano mwana anoshuva mukaka. Kungosvika chete pazamu ramai vake unoona mwana achiita zvokubvunda nokuda kwaanenge achiita nokupanga kwaanenge achiita mukaka. Miromo inenge ichitamba-tamba, namaoko zvose zvinenge zvichitamba-tamba, zvose namakumbo. Ngatingoti muviri wose unenge uchitamba-tamba, chiri chiratidzo chokushuva nokupanga kwaanenge achiita mukaka wamai vake. Nenguva yacho iyoyo ndainge ndichitungamirira rimwe sangano. Unoziva zvandakafunga? Ndakangofunga mwoyo mangu ndichingoshuva kuti dai mutendi mumwe nomumwe achishuvira shoko raMwari saizvozvo. Mudikani, kana nyika ikashuvira nokudokwairira shoko raMwari sokupanga kunoita mwana mucheche achipanga mukaka, chokwadi chechi yaMwari ingadai iri pane chimwe chinhano nhasi uno. Chokwadi hama, ndechekuti icho pasina nzara yeshoko raMwari munhu haangagoni kunyange nepaduku chaipo kukura munyasha dzaMwari. Zvinotoda kuti munhu ave nenzara chaiyo yeshoko raMwari kuti agogona kukura munyasha dzaMwari. Kuziva Mwari chaiko kunoda kuti munhu ave nenzara neshoko raMwari. Kana pasina kuva nenzara neshoko raMwari, kana kupanga shoko raMwari semwana mucheche anopanga mukaka wamai vake, muKristu anongoramba angori munhu mucheche. Ichi chinova chinhu chinovengwa naMwari. Ufunge sezvatinongoitawo isu kuti tinoda kuona mwana achikura, ndizvo zvinongoitwawo naMwari kuti vanoda chaizvo kuona iwe neni tichikura muna Mwari. Mwari havangodi kutiona tichikura chete, asi kuti vanodazve kutiona tiine utano pamweya apo tinenge tichirarama upenyu hwechiKristu. Mwana mucheche anoda mukaka kuti agokura. Kweye muKristu chaanoda kuti agokura chii? MuKristu anongoda chete mukaka usina kushatiswa kuti agokura uye kuti agova neutano muna Mwari. Mumwe mufundisi akambondinyorerawo tsamba achinditaurira kuti anga aneta nokuramba achingochengeta vatendi vasingakure. Chishuwo chake chainge chiri chekuti icho vatendi ava varege kungoramba zviri zvanana chete. Ufunge chero nemuchechi tinosangana nevatendi zvanana vasingagoni kumira vega pasina mufundisi. Kana kunamata chaiko vachizvinamatira, vamwe vacho havagoni. Ufunge vanenge vachingoda chete kuitirwa zvose navafundisi nevamwe vatendi. Ko zvino vangabatsirika sei vana vacheche ava? Ufunge dzimwe nguva zvinenge zvichida kuti naivo vatorewo chinhano. Chinhano chavanenge vachifanirwa kutora ndechekupanga shoko raMwari. Mudikani, ndinoda kupedzisa chidzidzo chanhasi ndichiverenga pandima yechitatu mutsamba yaapostori Petro yekutanga chitsauko chechipiri. Tsamba yamupostori Petro yekutanga, chitsauko 2, pandima 3. Shoko roupenyu rinoti, kana makaravira kuti Ishe une moyo munyoro. Shoko raMwari rinoti, kana iwe neni tikaravira kuti Ishe une moyo munyoro. Shoko raMwari harigumiri ipapo chete, asi kuti pane chimwe chinhu chinotarisirwa naMwari muupenyu hwedu kana iwe neni tichinge takaravira kuti Ishe wedu ane moyo munyoro. Kana tikaenda pandima yechina mutsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko chechipiri, tichanzwa munyori achitikurudzira kuti tiuye kwaari iye ibwe benyu rakarashwa navanhu asi rakasanangurwa naMwari rinokosha. Uye chimwe chandinoda kutaura ndechekuti icho, kana tichinge takaravira unyoro hwaMwari, tinofanirwa kusiyana nemabasa enyama. Kana iye munhu achiuya kuna Jesu sedombo benyu, anofanira kuparadzana nemabasa enyama. Ndinotenda kuti ndichitanga chidzidzo chino ndambotaurazve pamusoro pekuparadzana kwerudzi irworwu. Vatendi vazhinji vanofunga kuti vanofanirwa kuparadzana nenyika pachayo. Ini ndinoti aiwa, iwe neni tiri munyika, tigere panyika asi hatisi venyika.